Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 Gumiguru kana kuti October 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo? Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti asaramba achitaura zvinopesanisa vanhu munyika.
Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe.
Sangano reCenter for Natural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti izivise mazita evaridzi vemugodhi weBay Host Mine kuChakari wakafira vanhu vazhinji nemusi wechishanu.
So tinoda kuti tiite ndaba neall stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidhilene nyaya yekuwana cost and water supply.
Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti vachasheedza musangano mukuru kukurukura pamusoro pekuwanikwa kwemvura yeguta rechitungwiza nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko ari kukandiranwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kukonzera ruvengo mukati mevanhu munyika. Vanoti kubva zvaitwa sarudzo mamwe mapato zvikuru ezanupf nebato rinopikisa reTCC ari kutaura nenzira inoratidza kuti hapana bato rinoda kuti munyika muite hurukuro kugadzirisa boboto riripo rekuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Vaimbova munyori mukuru musangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti pane zvinogona kuitwa mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuva nechekuita munyaya iyi.
Hongu vahwande pane zvakawanda zvinogona kuitwa uye zvina vanhu vakasiyana-siyana. Ini ndinoona zvikamu zvina zvezvatinogona kuita munguva inotevera iyoyo kuti tigadzirise nyika. Chokutanga ndechokuti ava vari kunzi ndivo vakakunda pasarudzo, ngavachi tungamira nyika tione vavake vanhu vose vawane raramo. Ndo zvavakasarudzigwa kana vachiti ndivo vakasarudzwa? Handizvo here? Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo? Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi. Chechipiri ndechokuti kukunda sarudzo kana kuti unzi ndiwe wakakunda zvine basa rakakura zvikuru, nokuti kuti uvake uchinda mberi unofanira kubatanidza vanhu vose munyika. Confusion imwe nguva yatinovona ichibuda kuutongi hweZANU-PF ndeyokufunga kuti kubatanidza vanhu kuita government of national unity kana kuti mamwe mastructures anopropozewa navanhu.
Kuita izvi vanofanira kutangira papi, Dr. Mutata?
Kubatanidza nyika kunotanga pakuti mapato anopikisa ane kodzero yokurarama uyezve ane kodzero yokubatsira kuvaka kuvaka nyika. Mapato anopikisa havazi vavengi venyika. Panoda kuti hurumende ite recognize the right of multi-party democracy. dai zai mtungamiri we opposition abe mumparamende momo sunungurai vose vasungwa vakasungigwa zvematonge gwenyika pedzai huori.
Zvinoitwa sei izvi Dr. Mtata?
Izvi zvinoitwa kana nyika ichigara pasi nokutaura kuti nhamo dzinokonesa kuti tinde mberi tose ndedzipi. Ichi chakwende chiri kuhurumende yezvanu PF kuti tidzokere zvinhu tinomalize ukama kwamaZimbabwe. Chetatu ndechekuti mapato anopikisa asi zvikuru batore CCC rinova ndiro rakahwina muparamende pachikamu chepiri vanofanirawo kutenderana pachavo kuti vodini nesarudzo idzi dzavasina kugamuchira uyezve dzisina kugamuchigwa navashori vakawanda. Nhamo inogona kuitika ndeyekuti vanogona kupedza nguva vachichema kusvika 2028 vasina zvavanoita. Asivo vanogona kuita zvose zviri pamutemo kuratidza kunyunyuta kwavo kusvika vanzwika. Asivo vane basa guru zvikuru rokuratidza uko kumakanzuro kwavakakunda kuti ivo vanogona kutungamira zvakanaka uyezve vanogona kuita basa rakanaka. Muparamende vanogona kubatsira kuti mitemo yedu igadziriswe kuti utungamiri neutongi hwejekerere husimbe munyika yedu. Vane basa zvikuru rokubata kuti mapato anopikisa ave nechiremera mukati menyika yedu.
Dr. Mtata, ko veruzhinji vangaitei, vangabetsera papi uye sei?
Chechina uyezve chokupedzisira ndechokuti vanhuwo zvavo maordinary Zimbabweans vanofanira kuona kuti matongerwo enyika haazi emapato anopikisana chete, haisi nyaya yepartisan politics. Musi wa 2 September 2023 takaita musangano nevanhu vanosvika zviuru zviviri mazana maviri 200 tichiongorora zvanga zvaitika pasarudzo chitiko zvinoisi sevanhu wonje toita sei. Tikatenderana kuti kukanya urangano matare akadai anofanira kuramba achindwa mberi. Saka tichadokoka rimwe dare musi wa 12 October 2023 kuti tirambe tichiita nhaurirano yevanhu kana kuti yatingati People's Conference reimagine Zimbabwe kuti tigogona kuramba tichikontributa pakuvakwa kwenyika tichienda mberi. Utongi husakarurama uhu hunogona kupera asi hahugoni kupera kana vanhu wonje vasingatambi umwe noumwe jana rake. Ndizvo zvandinofunga vahwande.
Mutauri avo vange vari Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuGeneva, Switzerland nestudio 7. Asi mutauriri webato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munhu anozvininipisa uye ane rudo sezvavanogara vachikurudzira vanhu munyika.
Asi ini nemi nenhuri yose yeZimbabwe, chokwadi chedu senyika mazera tinochiita ndeyekuti vaMnangagwa mutungamiri akazvininipisa ane rudo anokurudzira kuyanana nekuchengetedzana. VaMnangagwa havazvitutumadzi, havatuki vamwe vavanopikisana navo. Vanoita basa rokutuka nekutiropodza tese tinozviziva kuti ndeyeTripoC. Mavhidhiyo akazara pasocial media dzese vachitaura mashoko akashata ekutsoropodza nekutuka nemunemo. Chero muganda chero patwitter yavamunangagwa munoona kuti vanhu veTripoC vanenge varipo havapinduri kana nhau imwe yekuvakwa kwenyika inenge yataugwa. Vanongovapo vachituka nokutsoropodza asi hakuna musi umwe chete unopindura vamunangagwa. Saka isu tinokurudzira vana veZimbabwe kuti isu ngatiteedzerei unhu hwapurezidendi wedu vamunangagwa, tive tinofamba murudo, tive tinofamba mukuyanana, tive tinofamba mukuchengetedzana mune zvakanaka. Ndatenda.
Mutauriri webato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunare kuHarare nestudio 7. Hurumende iri kukumbira rubetsero kubva kumakambani emigodhi mudunhu reMashonaland West ichiti inoda rubetsero rwekubudisa gumi revanhu vanokorokoza vanofungidzirwa kuti vakatsindikirwa pakadhirika mugodhi wavaishanda vari weBay Horse Mine kuChegutu. Bepanau reNewsday rinoti gavhuna weMashonaland West Amai Marian Chombo vanoti vanhu gumi vanozivikanwa kuti vakafa uye mitumbi mina yakawanikwa. Vanoti zvekare havazivi kuti vanhu vangani vari mumugodhi uyu, vachiti vakaudzwa kuti vanogona kupfuura makumi mana nevaviri. Sangano reNatural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti ibudise chokwadi chose pamusoro penjodzi iyi. Mukuru wesangano iri Rafarai Maguhu vanoti hurumende inofanirwa kubudisa chokwadi chose kusanganisa mazita evaridzi vemigodhi uyu, vachiti madzisawira ehurumende havasi kutevedzera mitemo yakadzikirwa kuchengetedza upenyu hwevanhu vanochera zvicherwa munyika.
Dambudziko iyi hurumende nechikonzero chekuti ndivo vari kukurudzira zvinhu zvakaita sekuti mapoliticians vatore migodhi kwavari vari kuti it's empowerment, kupa upfumi kuvatema. Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe, ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe kuti mugodhi unge wakasimba pasave nenjodzi kuupenyu hwevanhu vanenge vari pasi ipapo. Pane zvekare nyaya yemapila anenge akasiyiwa nevarungu pavanga vachichera, varungu vaichera vachisiya mapila anosara akasimbisa ground pasi apa. Saka vatema kana vapinda pasi ipapo vanochera nemapila iwavo. MaChina zvekare ndo zvavari kuita, vari kuchera mapila iwavo, dzimwe nguva vanozova replacea nemapranga kana kuti vanozovaka nezvidhina. Asi structure inenge yatova weak, vanhu vanenge vatova munjodzi.
Mhosva inofanirwa kupomerwa ani apa vamagu?
Tiri kuona chifederation chahenirate rushwaya ndo chiri kumira mira ipapo. Asi varidzi vemugodhi vanonzi vakatiza pavakaona kuti mugodhi uyu wawira, vanhu vafa, vakabva vatiza. Tiri kuona vana henirate rushwaya ndo vamira mira ipapo, zvoreva kuti varidzi vemugodhi ivavo inhengo yeZimbabwe Miners Federation. Inova federation yemakoronyera, federation inoshandana naYubit Angel, ndo gold ramunozonzwa kunzi gold regold mafia, ndo mafia yacho vana Henry Tarswaya vamuri kuona vari pamugodhi ipapo. Saka idambudziko guru rekuti hurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, ende nekuda kwaizvozvo tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda, nekuti hurumende chairi kuda chete igoridhe. Kuti racherwa sei, zvinorevei kuenvironment, zvinorevei kuupenyu hwevanhu havana basa nazvo. Kupenda longa vanhu vari kungofa nanhasi uno, vanhu vari kufa vachiendeswa pasina asikotisa kupwanya vachifa. Vamwe vanofa nekuti vashayiwa oxygen chaivo pasi ipapo, vodzika vasvika vofira ipapo. So idambudziko rehurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, kuti paifanira kunge pachienda mainjiniya vachitarisa kuti vanhu vari kushanda zvakanaka here. Mainjiniya hachatodi kuonekwa nekuti vanonzi vanokanganisa basa. Saka ndo zvatiri kuona izvi, ndepacharamba pachifiwa yekuChegutu haisi kupedzisira, zvicharamba zvichingoitika kusvikira hurumende yaakuti iyo ngatiitei zvinofanira kuti zviitwe chaizvo. Munhu wese haafaniri kungoita emaina.
Vamaguru, chii chingaitwa kuti uwandu hwetsaona dzakadai hudzikiswe?
Vanofanira kuongorora vasati vapa rezinesi kuti munhu anokodzera here kuti apiwe rezinesi. Pagore pagore migodhi inofanira kuti itariswe kuti yakachasimba here, kuti vana vevamwe vadzike vachinochera goridhe iroro kuti vamwe vagopfuma nazvo. Uyewo zvekare nyika inenge ichifanira kuti izive kuti varidzi vemugodhi uyu ndivanani, mazita avo ndivanani, madirectors emugodhi uyu. Hazvifaniri kuti zvitsvairwe pasi pekapeti, tinofanira kuti vazive vanhu ivavo. Ende panofanira kutoitwa ongororo yakasimba, nekuti hadzisi mhuka dzafa idzi, vanhu, vanhu chaivo chaivo vane mhuri, vanhu vane mazita. Saka panofanira kuti paitwe ongororo kuti chii chakamboitika kuti mugodhi iwoyo usvike pakuwira. Ende mhuri dzine vakatisiya zinofanira kupiwa compensation yekurasikirwa kwavakaitwa nevadikani vavo nekuda kwe negligence yevanhu varidziwe mugodhi iwoyo. Havafanira kungoregedzwa vachingomhanya voita kunga vasipo kana kuti vanhu vanga vari kungokorokoza vari vega. Kune varidzi vegoridhe ivavo, tinoda kuti tivazive mazita avo.
Avo vanga vari mukuru weNatural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata gurukota reMashonaland West amai Miriam Chombo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Meya veguta rechitungwiza vaLove More Michael vanoti vari kuronga musangano mukuru wekukurukura nyaya yemvura muguta rechitungwiza. VaMichael vanoti kushayikwa kwemvura muchitungwiza kunokonzera kuti vemabhizimisi vasaunza mabhizimisi avo kuguta iri, vachiti ivo nekanzuru yavo vari kupindudza mashandiro ekanzuru zvikuru sei munyaya yekuwanikwa kwemvura, zvehutano nekutakurwa kwemarara, uko vanoti kuri kusvibisa zita rekuta ravo.
Nyaya yedu tichatanga kumeka shuwa kuti chitungwiza iwe nzvimbo inozikanwa kuti iri nzvimbo ine clean environment. Chazvoreva ndezveizvi kureva kuti muchitungwiza nyaya dzemarara oro uchapa uyanga tida kuti lani nyaya yaichinwa marara toimprova from kutakurwa kwavo from 1 day to 2 days madhamba hatidi kuaona muchitungwiza marara kurasirwa pese pese hatisingachadi kuzviona zvoti tive tichigara muguta rakashongedzeka. Tobva ipapo tine nyaya yekuti tivandodzoka agenda yedu yebuild back better. Tine mafacilities yedu maclinics zvikoro zvedu tizvivandudze zvive zvichikwanisa kunge zvine maservices like for example kana tiri kuhealth nyaya yeprimary health care inofanira kunge iri accessible kuvanhu tichikwanisa kumeka sure kuti zvikwanisiro zvinotarisirwa nevagari vazviaccess. Tine nyaya yekuti tichange tichipusha nekugadzirisa nyaya yemasystems in place kuti kanzuro yevanhu tira kudigitaiza kanzuro yedu maservices edu tira kumeka sure kuti taadigitaiza so that tinominimiza nekumitigeta nyaya dzecorruption tiflage maloopholes kuti kanzuro yedu vanhu vanyatsonzwisa kanzuro yavo vave nechivimbo nayo. Izvi tikurava zvichitira kuti tisimudzire nekuvandudza nyaya dzetransparency neaccountability. So tichadhila nenyaya yemarara, tichadhila nenyaya yekuti nyaya yemarara tikuda kuti tivandudze guta redu kunge rakachena, tichadhila nenyaya yekusa masystems in place yekuti hakuna anokwanisa kumanipulata zvinhu zvekanzo, tichavandudzawo nyaya dzemaclinics edu atinawo nekuvandudzawo nyaya yetransporting system kuti there's a lot of congestion muno muchitungwiza, tichazama kuti tishande tichivandudza. Uyezve tida kuchinja culture maitirwo ezvinhu pachitungwiza. Vanhu vanofanira kuziva kuti no, we in the public service. Mupublic service tirimo mukuseva vanhu, hatimo mukuda kuziseva isu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatida kuti tinge tichishanda tichichinja the way of doing things, tikwanise kuunza or kuinculcata a new culture mukuita kwezvinhu zvedu.
Meya Michael, mwedzi uno waOctober chii chamakanangana nacho imimi nemakanzura enyu echitungwiza? Ndezvipi zvamuri kutarisana nazvo kuita mwedzi uno waOctober?
Muchaona mumazuva mashoma shoma anotera mwedzi tira kuita tine maindaba maviri atira kuita akanangana nezvinhu zviviri. Chekutanga munoziva chitungwiza 43 years after independence. Uyezve iri nzvimbo ine the third largest urban population munyika, haina its own source of water, ikurarama nokupuhwa neHarare. So tida kuita a water indaba kuti we need to have a lasting solution kunyaya yemvura, nokuti nyaya yemvura ndomuri kunobereka mamwe matambudziko akafanana nenyaya dzeperennial sewer problems. So tikange tisina constant water supply, the problem yeperennial sewer problems haiperi. So tinoda kuti tiite indaba ne all stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidhile nenyaya yekuwana constant water supply. And apart from that, tinodhila nenyaya kose kuzova munoita nyaya yemvura. It's one of the mapu factors anoattracta even munhu ada kuinvesta munzvimbo, ada kuisa kambani yake yemanufacturing. Kana kusina mvura zvinodzorera vanhu kumashure. So imwe nyaya tinotikurukure nezvayo nema stakeholders kuti tsvage solution inyaya yemigwagwa yedu haina kumira zvakanaka. Ukada kutarisa outside Harare Bulawayo Chitungwiza ndo imwe nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Ndo ine nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Ine motikari dzakawandisa kwazvo kuti zvatikwana kubva kuzinara zvishoma kwazvo asi kuenderana nezvatinazvo. So tika kuti vagari vange vachinzwisisa mastakeholders anga achinzwisisa toita kukanyaurangana toita kuti tionesane kuti how do we move forward tivandudze migwagwa yedu iwe trafficable tidile nenyaya yemvura munoziva kana pasina good road network system vanoisa mari oro mainvestor haakwanisi kuuya munzvimbo yedu. So tika kuti tiite come up with masolutions anoita kuti guto redu riendere mberi mune zvakanaka.
Indaba iyi munoda kuita zvarini Mayor Michael?
Tichapedzisa pane maprocess ati kupedzisa secouncil kurova kuti October hatiriupindawo. Tifanira kuti tinge tine nhaurirano nemastakeholders yeindaba yachiyata iri indaba yekukurukura nyaya idzi mbiridzi nekuti inyaya dzakakosha dzine chekuita neugaro hwevagari.
Avo vange vari meya vekuta rechitungwiza va Love More Michael vari parunhare kuchitungwiza ne Studio 7. Tombotarisa zviri mapepa nawo anasi. Mu Newsday, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA iri kushorwa zvikuru nevava maindustry avo vanoti ZIMRA haisipita basa rayo nezira izvo zviri kukonzera kuti vanhu vapedze nguva refu vakamirira kudhindirwa magwaro avo pamaboda. Izvi zvakataurwa nomutevedzeri wasachigaro cheZimbabwe National Chamber of Commerce weHarare vaAmiel Matindike. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7, ndinoitwa Melini Musona. Kutsvaga baba vangu vanonzi Neftari Musona. Vakatisiya tichiri vadiki. Vakaenda kuMozambique, vakabva vachitiri kuenda kuMozambique kubasa. Kubva gore iroro vakabva hatina kubvira tavaona. Ndiri kuvatsvakawo vanozivawo history yavo vanongondiudza. Munondibatawo panhamba dzinoti +27 76 11 05 93 5.
Inzwai kamukoma tanonoka. Maswirasei, chinhu chiri kunetsa ndichocho mukoma Hande neyana mukoma Jonga chekuti mukuru wenyika chai chai anonzi mukuru wenyika anomira kutaurira nyika yese kuti hakuna chichaitwa, hakuna kutsika madziro. Ko kana akahwina akazviri pachena ane masapota achizva kuti anodiwa munyika, ko chiri kumuvhundusa chii kuti vanhu vadzokere kuno kumaelection kana kuti vaite nhingirikiri vagare pasi? Mukuru uyu ari kunyumwei zvinovhundutsira nyika dzese kuti sei ari kunyumwa? Atisi vanhu vadiki vana veZimbabwe zvika kuti zvokusura chivhundutsiwa nepfuti zviya zviya zvine zvekudhara zviya zviya. This time tiri kutopinda mustreet ende tiri kutopinda kuti kutoti mabhodha tiri kuvhara. This time ende tiri kutaunhirikira chaizvo chaizvo. Ende kana tichiita 5 years tichiita izvozvo tichapedza 5 years ende munangarwa achatonga, asi kutonga kwachoka achatonga achichema. Nyika yacho ndizvozvo zvokuswera achidzingirirana navanhu izvozvo. Kana akahwina kose ari kuswera achisunga vanhu achimbunyikidza vanhu. Be careful varume vefazi, da kuvataurira chokwadi. Vakomana vari kushandiswa vefazi avo. Nyika ikangoenda nepamwe kuti yanaka chete ticharamba takashinga, asi nyika ikaita zvakanaka tichatsvagana kusvika tawanana nomumusena nomumwena nomumwena tichatsvagana. Taihenyu zvamuri tashandiswa muchitsvaga kudya nenzira yeropa revamwe vanhu tichatsvagana, don't worry. Tandokurudzira vana veZimbabwe musaneta, ngatiregei kuneta, anitambei tichirwisa kusvika tawana rusununguko. Ndatenda mazita baba chinokure. Amen.
Makadii kuashamarari weStudio 7 kusangisa vateereri. Ndadambotsigirawo murume uyo atanzi vari kutungamira nyika yezvinoizvi zvavezana wamadistrict ichokwadi. Ndomutsigira zvokuti wachamisa hongu akaedza nepaanokwanisa napo, asi zvari kuita izvi zvaangakwanisa kubvisa mhandu dzakaita sedzodzizi. Ndinotida vatotsvaga imwe wei maonaka yekuti vakwanise kuti vabvise vanhu vavavo. Nekuti kana kuitawo zvokutaura taura chete hapana chinobuda. Kana gore rese rinopera, 5 years dzinokwana mepate kuri zino kwa nafuti atuma aninga kwa nisa kushandisa chumwe chini zileta kuti wanwaya aze kuti ii wana wa gumbu kawa shuwa wano chiji wama itinu hawa ee haa ndoma shoka angu jie
alo kwa studio 7 kutora wangu nonzi donfani msona ndukutuwa goma mwangu nonzi neftani msona waka enda ndine 2 years wachitwaruke enda Mozambique mutraka basa wakenda neshamwari yao wanovazivau kana wanoziva isiri yao pawari kana kuti pavari kana ivo vachizvinzwa wanga vandibate panhamba dzinoti +27714294370 ndotsokorodza zvakare +27714294370
aiwa uyu anonzi Ponya tunhu ZBC urumana ziponya ati anotaura na Bozhongora na KB constable ponya ati ZBC ndasaka zvimutorere mapurisa mutorere ZBC
akafonera na Bozhongora kwa mutare chiti nochaka sofa 10 years ago akutaura isu semapurisa toongorora kuti usimudza murume mberi nekuzasi kutaura zvakapusa uyu mutauriri wezbc kweti mutauriri wemapurisa
maswera here pastudio 7 maswera here pastudio 7 tinotenda nemanzwa muri kutipa manzwi akanaka manzwi ekuti taurira zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe eya inini ndinobabva kanyi kwemene ndoda kukomendawo pane zvakaitika ndinobva kanyi kwatamandai mudiriro mudiriro ndoda kutaurawo pamaringe nezviri kuitika muzimbabwe zvekudonha kwendege nevanhu vekuindia kunze kwenyika vechemuzimbabwe kutora mari vane vezimbabwe tichingochema sekunesikati saka amunangagwa vari kuti havazoda varungu asi vari kubvisa kuindia vachiunza kunoko vanhu vatema here kana kuti varungu
imi vanhu vezanupf siyai system yenyu yekuti pesepese vana vezimbabwe vari kufara ivo vakuda kuvaka nyika hatisi kumbofara plus hatiwirirani nemi sekuda election itsva election yakajeka kana imi musingari nebato renyu regai vanoita vaiti tine mapato akawandisa ngaaiti election imi musipo tagara hatina basa nemi kuti imi problemu yezimbabwe regai vanoita vaiti zanupf haisiwo bato rega riri muzimbabwe election haisi rezanupf isi vana vezimbabwe regai vanoda vaiti kana musingadi imi regai nebato renyu
ini choto ndinedzaka handitoshaya kuti zanupf inongotsigira kana kuti inongokakavara chairi kukakavara ndikutochishayiwa here inogoramba sei kuti sarudzo dzidzokororwe ingava ndo vakanaunsa vano vakati kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka dzinodzokorora musi wa2 November 1 saka apa chii chakukonesa kuti dzirege kudzokororwa ngadzidzokororwe kana vakahwina ka vanongohwina ka futi kana vakahwina asi kana vasina kuhwina ka ndopa zvichaoneka futi zvekare kuti havana kudi havada kuhwina vakapirira and zvesewo vakatopirira sarudzo dzakadzidzokororwa ngadzidzokororwe sarudzo vanhu ava ka maitira ava ada kunaka tatenda hangu westudio 7 sutsai shoko iri kwaari ed kuti wakati iwe musi wa2 kana zisina kufamba zvakanaka musi wa2 sekudzokorora sarudzo saka pauruda kuzama kuita sei kana uchiramba iwe kana kuti zanupf ichiramba muri kuzama kuda kuti chii hatina kugutsikana vakabirira ngatidzokororei sarudzo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vajimmy carter vakasvika makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 nezuro vakata ndivo mutungamiri weamerica wechimakumi matatu nemapfumbamwe 39 vakata vakatambira matsamba ekuvakorokotedza anoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 17,500 mumashoko avo kuna vakata mutungamiri weamerica vajoe biden vakati vakata vanongova mweya nemwoyo wevanhu veamerica vachiti ivo nomudzimai wavo vari kunzwa kukudzwa zvikuru mukushanda kwavakaita navakata ndiri muwashington dc ndini tarunoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindepele